Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26/2020 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wega wega mutodzo unonga ine kadhi yake. So hazvinei nekuti icho une rugara mukati kana kuti pamwe rugara kumba yako inzinzi. Kadhi rako rekuti uri mutodzo uri mupurisa jori nokubvumidza kutenga mumashopu imamo.
Dare remakurukota roronga kutengesera mauto nemapurisa chikafu nemutengo wakaderera kumakamba kwavo.
Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vatu chete zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii.
Asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuvhunduka chati kwatara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reWuhan kuChina kwarura chirwere checoronavirus chotaura neStudio 7 nezvematambudziko avakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nhasi rabuda nechisungo chekuti mauto nemapurisa vapiwe mukana wekutenga zvinhu zvine mutengo wakaderera muzvitoro zviri mumakamba avo. Hurumende inoti yaumbawo homwe yekuti vashandi vayo vakwanise kukwereta mari nemutero uri pasi pasi. Vamwe vanopikisa nevanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutya kupidigurwa nemauto zvakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Izvi zvabuda zvichitaurwa negurukota refinance. Iyi nyaya yabuda nekutarisa kuona kuti massive savings vatingati vanoshandira hurumende nyaya dzekuti vari kuneseka zvikuru kuwana zvatingati zvikwereti zvikwereti zvavanotora kuti vagotutsira pamwe mari yavo pamwe zvinenge zvakakwana kuti mhuri dzavo dzifambe dzigare zvakanaka. Naizvozvo zvakakosha kutarisa kuti vanhu ava havangobirwi nevari pamusika mutema. Saka naizvozvo nyaya yabuda negurukota refinance iri kuona kuti paitika inonzi mutual savings fund, civil service mutual savings fund, iyi fund yekuona kuti maemployees egovernment ese oita kamari kavo inzira imwe yekuti vanhu vasevhi. Kana waisa mari yako imomo wochionawo kuti unogona kunotora chikwereti, chikwereti chinenge chine mutengo wakaderera. Saka zvakadarozvo iyi kana vari memba yeiyo yandataura civil service mutual service fund zvoreva kuti zvinove nyore kuti vatorowo chikwereti vachiita zvavanga vachii kana kuti unotenga within that cantonment mavanenge vari mumasoja imomo kana mumapurisa kana murima wega wega musoja unonga aine kadhi rake. So hazvinei nekuti icho une rugara mukati kana kuti pamwe rugara kumba yako iri kunze kadhi rako rekuti uri musoja uri mupurisa dhori nokubvumidza kutenga mumashopu imamo. Izvi zviri kushandwa pamwe chetepo nemasailo shops ari kuiswa munhu wese nekuti yesi tinoziva kuti vese macivil servic vese vari kushupikawo vari kushambirawo mari dzisina kuvakwanira.
Ko vamwe mai Mutsvangwa vanoti izvi zvinenge zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti mauto anogona kuzopidigura hurumende nekuoma kwaita zvinhu zvaakungoitirwa mauto vamwe vachinetseka.
Vanhu havangarambi zvikuku munhu ane pfungwa anongofunga asi kuti hazvina kutanga kuitwa muzimbabwe chete zvekuti hanzi mashoja anonzi agadzirwa imba apihwa pekugara vapihwa kana hospitari chaiyo kana kuti vapihwa makinidziyo evha pavanogara vapihwa mashop zvinhu zvinoitwa all over the world.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wemunyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora.
Takagara tichitaura kuti maconditions evashandi vehurumende vese haana kumira zvakanaka, kusanganisira mauto, mapurisa nevazhinji vanoshanda muhurumende. Asi chinhu chikuru ndechekuti havazi ivo vega. Kune nyaya yematicha, kune manesi, kune madokta, kune matechnicians, kune mageneral hand anoshanda muhurumende. Tochizoti kune vanhu vasingashandi muhurumende, vasingatoshandi zvachose, vane urombo ihwohwo. Saka kana tichiti isusu takugadzirira mauto chete, ndinoona senge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka. Ngatigadzirirei mwana wese weZimbabwe. Kune vanhu vasingatoshandi munyika muno vari kunonga svosve nemuromo. Kumaruzevha kwatinobva uku vanhu vari kutambura zvikuru, nyika yedu yapinda urombo. Chiri kukanganisa hurumende ndechekuti inongotarisa chete kuti taakupa masoja kana kuti taakupa mapurisa, izvozvo kurwisanisa masoja nevana veZimbabwe. Mwana veZimbabwe wese ari kutambura.
Saka semaonerenyu poitwa sei apa?
Saka kana kuchinzi kwakuitwa subsidy yefood, zvichireva kuti kuderedzwa kwemitengo, hurumende ichizobhadhara zvimwe, ngazviitirwe munhu wese. Vari kumapurazi vakapihwa minda waya waya, hakuna chitiko chakabuda. Komandi gore rino haina kumbopa vanhu zvinhu. Saka munhu wese weZimbabwe ngaaonekwe, munhu wese murombo ngaaonekwe, kwete kuti totarisa one department chete. Ndiizvozvo zviri wrong.
Chingava chikonzero chei chaizvo chingapa kuti hurumende ide kutanga kutarisa ivo vechiuta?
Kunenge kutya mauto acho. Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambura, ende vari kutambura vese. MuZimbabwe muno mune vanhu 13 million. Pa 13 million ndingatoti more than half kana kuti 9 million vanhu vari kutotambura zvikuru.
Mutedzeri wemunyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura weZANU-PF muChinoyi vaVoster Mashevedzanwa nevamwe vavo vapfumbamwe vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemhosva yekurova mupurisa nemusoja avo vaida kuvasunga vachitengesa mari mumugwagwa zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi weDare muChinoyi vatapiwa bhanda. Vanoti vamashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vaDesire Mwarukira, vaFelix Gonesi, vaNjabulo Ndlovu, vaGreta Nyarukokora, vaSimbarashe Tafumanei, vaKudzanai Samuel, vaMelus Ndlovu pamwe navaBlessing Nyango, avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa, vabatwa nemhosva mbiri idzi. Vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe, zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete. Musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava. Asi gweta revamwe vasungwa ava vatungamira ichamutsa, vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro.
Hapana zvatikaita nemutongo, asi zvatinoita isu magweta tinoshanda nekutumwa. Client yedu yatiudza kuti tipure mberi tiende kudarire High Court tinoita appeal yatinoz appeal pachirungu against both the conviction ne sentence yacho tofura mberi kuti hatina kugutsikana nechi nemutongo ndozvatowanika ngendi izvo saka cha tupura mberi izvo tirogadzira mabasa ekuti dini tiende kudarire pamusoro
sezvo vavashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election
then in terms of vachi marules avabika haufani kuva une criminal record now you don't have a record then you decide to do what
Mutemo wasarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemaby election. Asi mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaAusten Ndlovu mudunhu reMashonal and West vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru.
Zela uyu atove aneimwe code of conduct yakumubata manje. Designed in that it becomes a vacancy. Totonyorwa kuno kuti mbeyafo we declare the casual the vacancy casually the vacancy. Saka you can get decree picha kuna TC.
Nengo yeMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti Zanu PF inoda zvezvibhakera.
Zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havasi veMDC alliance ndere Zanu PF nekuti mutongo wapo uyu une chekuita nekurova masecurity officers nehurumende.
Asi veZANU PF vanoti veMDC vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Poita kusawirirana pakati pevagari vemasvingo nekanzuru yavo zvichitevera kuburitswa kwemashoko ekuti kanzuru yakumbomira kuita mamwe mabasa akakosha mudhorobha iri nekuti yave nemavhiki matatu ichishaya mafuta edizili ekufambisa dzimotokari. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Chiziviso ichi chakaitwa namabharano wedhorobha iri Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashandi vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuuka mudzimba.
Tava tingati semasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga dizi mumarket tichirishaiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ike zvine zvitanga tasvika pachinhano chokuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yediesel tanga tisisina. Asi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market, zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchirwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuro yadai zvinoreva kuti yakoniwa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha weMustaf Quad 2 vaRichard Munyene vanoti kanzuro inenge yaisa upenyu hwevagari parumana nzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Danenge atori munjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana nokuda kwetsvina yatinenge taugara tinayo muzimba uyezve kusina kuti mvura tinotosangana nezvirwere zvana cholera vana typhoid. Saka tiri tori mudambudziko risingaiti. Saka kanzuro ngaionezve kuita nguva iripo.
Mumwe mugari wekurujeko vamaxwe uzenda vanoti kana kanzuri yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nekuti vakonewa
zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresidensi ambomiri kubhadhara mari yemabills zvese ndozvotiproba nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti vapa padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvare kana kuti zaina iyo the whole council ndozvinoratidza kuti havatadza kuadministra ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunonoo Harare nemasvingo zvakatosiyana separate entities but they are all council.
Veisangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuri haifaniri kusvika pakushayisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yenoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Chivo iriwo basa guru rinoita kuti service delivery ifambe taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvokuti gavhmendi yaitipa fuel direct ichibva kunoxim zvisingazvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane iko zvino dambudziko ratava naro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited saka service delivery rinenge ichiaffectika saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedu parent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kunoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya iyi kugungano remakanzuro reEben Councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachaita musangano nevatori venhau manheru ano pamusoro pechirwere checoronavirus icho charura pasi rose. Uye musangano uyu uchapindwa nevamiriri veboka rinoona nezvezvirwere reUnited States Center for Disease Control. VaTrump vashoropodzawo masangano enhau nemaburitsiro aari kuita nyaya yechirwere ichi. Mumwe mutambi wegymnastics wekuSouth Africa, Kathleen Rosenkrantz, ari kutarisira menduru yegoridhe nemumwe mubairo, anoti ari kuda kuisa mutambo uyu pamusoro-soro munyika yake. Nengo dzebato rema Democrats dziri kuda kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica nezuro dzakashora zvikuru mumwe ari kutungamirira musarudzo dzebato rawo vaBernie Sanders mugakava rakaitwa usiku vachiti vaSanders avo vanozviti vanorwira utongo hwejekerere vanokundwa musarudzo navaTrump vachamirira bato rema Republicans. Sarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak varadzikwa nhasi kumarinda ekuHole Polis uko kwavakagara munguva yavo yose yekutonga kusvika pavakazoshaya. VaMubarak avo vachemwa pachiuto vakashaya nezuro nemusi wechipiri mune chimwe chipatara chiri muCairo, guta guru renyika iyi. Mutumbi wavo uyo wanga wakatakurwa nemauto uye boksi ravo ranga rakaiswa flag kana kuti flag yenyika yavo vaendeswa kumosk uko kwaitwa minamato vasati vaenda kunoradzikwa. VaMubarak vakazobviswa pachigaro muna 2011 mushure mekuratidzira kwakasimba kwemazuva gumi nemasere kwainge kwaitwa nevanhu vanogara munyika yavo. Kuti tizeye nezverufu rwavo uye kuradzikwa kwavo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa.
Tingangoti izvi zvinoratidza dambudziko rine vatungamiriri vazhinji vari muAfrica. Ndoona sokuti muno muZimbabwe takaitawo dambudziko rava Mugabe kuvigwa kwavo pachingoitwa makakatanwa kusvika vazovigwa kumusha vasingavigwi kuHeroes. zvavaMubarak zviri kuenderana nokuti mabudiro avakazoita pachigaro nekusava neukama hwakanaka nehurumende yakatevera mushure mavo. Izvozvo zvaita kuti vazongowana ruremekedzo rwechiuto vasingawani remekedzo yenyika yose yavaifanira kunge vachiwana tichitarisa nguva yavakanga vari kutungamirira Egypt.
Izvii zvamungataurawo pamusoro peutongo hwavo tinoziva hedu kunzi hafanaka.
Ichokwadi kuti vaiva nedambudziko zvikuru sei nevanorwira kodzero dzavanhu nevaida kuti nyika inge ichitongwa neutongi hwechekerera. Saka izvozvo zvakaita kuti upenyu hweruzhinji huome. Vaingonakirwa nekutonga kwavo vanga vari vaya vanga vachityidzana navo kana kuti vaiva musangano mupati yavaitungamirira. Saka izvozvo zvaita kuti nyika yakatozoti kubva kwavo vazhinji vakapembera. Saka izvozvo zvinobvisa kukosha kweugamba kana kuti utungamiriri hwavo muEgypt.
Pane zvidzidzo here zvingadzidzwawo nevamwe vatungamiri vachiripo muAfrica pamabatirwo aitwawo rufu rwavaMubarak?
Hongu, zviripo pakuti chidzidzo chikuru ndechekuti mhedzisiro inokosha kupfuura kutanga kana kuti zvinhu zvingaitwa pakati apa. Saka vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vanofanira kutsvakawo kuti vasiyewo rekodhi yakanaka kana kuti vave nezvinotaurwa kupupurirwa zvakanaka nevanhu vavo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina, muzvare Blessing Chirima, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari sezvo zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvave kudhura uye ivo nevamwe vachiri vakavharirwa mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chinonzi chakatangira muguta iri uye mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza muguta iri zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mazana zana matatu ni makumi mashanu. Kuzia nisho nyaya iyi, Mavila Simhlanga nyauye we Studio 7, abata Muzware Chirima kutitinzwe zvizere.
Kuchaina nduku gara kuuan, pahube University of Technology, muuan chemchem. Zinu azombo chinji, kubapa kango changa lockdown, tukutona juzi, kuita we, chikafu chetagu tengira pashkoro. Endi changa chiri kuuya tijingo tengo uzakanaka, nima same prizes. But you find kuti, iko zino manjika, chikafu chaku dura. Ma prizes are quid. Marianda nchida pamwezi, kuti ndi tenge grocery rank every month. I think da kutoda mario twice or thrice, kuti ndi kwanse kuwana chikafu chinondi raramisa for a month.
Tipo onorondo yekuti wakasvika sei ikoko kwa uri tichiona kuti chirwere chekorona chakatangira ikoko kuwan kwa muri.
Inini ndakauya kuno kuwan 2016. Ndandiri kudzidza pachikoro pandiri panapa paube University of Technology ndanchita economics and trade ndindakabva ndapedza musi wa 9 January ndopandaka graduate tichango pedza ku graduate avano vakawanda vakutogadzira kuya kumba vamwe vanga vatosimuka vatoenda kumba but vamwe tatichiri muno muchaina ndopa zvakabva zvanyanya kuita serious ma airports akabva avharwa iko zvino hapana kana ma plane ari kufamba chero ma train haukwanisi kuenda kana kupi especially west isusu titori kuwan kwacho hapana kwa unokwanisa kuenda the only thing kwanza kuita kungogara uri mumba nekudya nekurara chero patinobuda chinotenga chikafu panze unotofanirwa kuti upfeke mask
pane vamunoziva here vekumusha vakabatwa nechirwere ichochi
tichitenda mwari zvedu sofa pana weZimbabwe watatanga mumba vakabatwa nechirwere ichi
shuwiro yako ndeyei
shuwiro yangu really ndeyekuti tikwanise kubatsirwa vari kumba tinotaura navo you know and they are doing all they can kuti tikwanise kuti even though tiri mumba tikwanise kunge tichidya ugare usina kana stress chakunetsa manje ndechekuti zvinhu zvakudhura chikafu chakudhura ndichitaura nekuda so I'm not talking only about students because tine vamwe vanhu vanga vachishanda vanga vari kumabasa vanga vachishanda vachizvichengeta nemari yavanenge vaona kubasa ikoko but you find kuti vanhu ivavo izvisuka havasikuenda kubasa vakangogara mudzimba mari yavanga vachishandisa imari yavanga vachikwanisa kushandira saka chikumbiro chedu ndechekungoti kana dei kwaye zvaikwanisa siko kana kuti kuhurumende uku vakangokwanisa kutibetserawo kana nemari yongosvikirawo kana kuZimbabwe embassy muno muchina zvinenge zviri nani people are suffering out there unotozoona kuti umwe munhu anogona kutozonzi afaka not because of the virus but because kuti munhu anga achitoshaya kana chikafu chekudya tine vanhu vandirikudza vanga vachishanda havana kana mari iko zvino vakangogara kwozoita mamwe mastudents ekuti they were trying to make ends meet vanga vasingatombowani mari kubva kumba vanga vachitoita zvekungoshanda zvezvekuti ari kuenda kuchikoro achingoitawo zvekungobata-bata teaching as a part-time job vachikwanisa kuzviriritira but right now manje tine situation yatakatarisana nayo there nothing ende zvinhu zvakudhura
chizvarwa chezimbabwe chiri muguta reuwan muchina Muzware Blessing Chirima vachitaura naMavila Simhlanga nyauye westudio 7 munhau dzemitambo Harare City Council inoti yave kugadzira nhandare dzose mushure mekunge CAF yazivisa kuti Zimbabwe haichatambirwe nhabvu nekuti nhandare dzacho hadzina kukodzera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nemutauriri wekanzuru vaMike Uchideme.
Inyaya yekuti shungurudzawo seguta kuti mastadium edu haasati asvika pamastandard anodiwa neCAF. Asi iko zvino tiri mushiki rekugadzirisa nhandare dzedu kuti dzinge dzichisvika panodiwa. Kuja kuti zvinezvipambirwa iwo zvino gwanzura yakatanga kutogadzirwa urufaro tiri kugadzira tapedza kugadzira mastadium iwayo shazoenda kudziva rasekwa kugadzirisa futi kuti dziva rasekwa inge ichikwanisa kunge ichitambirwa mitambo yenhabvu
tinoona kuti vekafu vakambouya munyika vachiongorora nhandare vakasiya vakomekedza kuti dzinge dzichigadzirwa chii chakaitawo kuti munonoke kutora matanho
dambudziko ratinogara tichema naro vakandimiri ndiro rimwe chete iroro rekuti panenge pasina mari inyaya dzemari dzatinenge tichingotaura mazuva ese kuti hapana mari dai vadanga vabhadharawo mari zvinobhadhara michero kukanzuru kuti masevhisi ese ange achigadzirisika achienda mberi zvakanaka
hapana here homwe inonangana nenyaya dzezvemitambo idzi
homwe inenge iripo kukanzuru ndiyo inenge isina mari yapinda nekuti vagari vanenge vasina kubhadhara mari dzavarifanira iyezve tinotarisira kuti tinge tichiwana sapoti kubva kumapazi ehurumende anoitawo nezvemitambo asi mari inenge isipo uyezve tinotarisa kuti even ivanasi vachona nana PSL vange vachiuyawo nemari dzekubatsira kuti mastadium anga achigadzirirwa zvakanaka nekuti ndivo vanoona nezvemitambo yebhora
tanzwa kugwanzira kuti magadzira zvinhu zvakaita semasiwa nezvimwe zvakadaro kurufaro idambudziko ripi
tichangosara ndechekuti nezvitigadziri machenjuru matsva tivandudze maservices ese aripo paro stadium.
Munotarisira kuti nhandare dzenyu dzinge dzapera kugadziriswa riini zvekuti mitambo ingadzoka munyika?
Panotanga mitambo yePSL dzinotarisira kuti Rufaro inenge yakushanda, patinozosvikawo pasecond half kwanzuva inenge yakushanda.
Tichitarisawo mashandiro amunoitawo nebazi rezvemitambo netsika, muri kudyidzanawo zvakadii?
Tinotarisira kuti iko zvino izvi munhu wese akuziya dambudziko ririmo munyika tishande tichivandudza mashandiro atinoita.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu tokusiyai naGibbs Dube munhau dzeEastNdebele.
Soko isikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 Ntolanja 2020 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they would need our help.
Hola ngathi abezifa abakakhulumi lati.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso yeCAF.
Ukulimenda lo okhokela uMnangagwa usephelele ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadibeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abazomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathe sihlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakobulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kwele Zimbabwe abahlala kwele China oqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale leParliament kwele Zimbabwe afuna incazelo kumphathi ntambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso yeCAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intetheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale lePhalamende kwele Zimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lamaWarriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa ukwenzakale elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBarberfield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lamaWarriors maqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lamaWarriors sekuzamele linqikilane lentshantshu zeAfrica ama Desert Foxes awe Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumise enhlanganiso yenguqu kweleBotswana eyeBotswana Football Association uDumo Mpathane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Oga ngathi abezifa abakakhulumi lati kodwa uma befuna usizo lwethu nile themba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
Umphathane uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium, which is closer to
uzakwazi ukuthi kulenkundla yeFrancistown eseduze lakobulawayo ngenyakatho welizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lamaWarriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eFrancistown.
eFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi
Francis Town seduzane lasekhaya, and that and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhayela lapha e Francis Town labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi amazwi wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama Warriors le Algeria azadlalela kuphi.
UGwesela akatsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedale labaphathintambo bakahulumende eleCabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi nginyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amanengi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi ikweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku-6,558 itani eyodwa. Wathi itani yamabele yona ikhuphuke yaya ku-7,260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni, njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngabele Nkomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Zenzele Ntebele.
I think kuthengisela sobantu ukuthi uhulumende lo okhokhela uMnangagwa usephelelwe ngembono, because umuntu weZimbabwe wonke uyadubeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sebe sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende, nawo wonke umuntu nje weZimbabwe, because asikho cala ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebefakisele ukuthi bangayekela ukulungisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani is just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye, ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole nzima eZimbabwe, imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafetha ekhale ngokuthi imali yakumlutshwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu, because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotsha ngingenelisa ukuthi nginike imali ehambe ngivela kuleso sitolo. Okutshengisela ukuthi amasotsha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 and hayi ngingafuna ngithenge $5 when I need $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption ezayenza amasotsha ekhanya ngani angcono kulabanye abantu. But bamele bekunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short-sighted, short-term project engasoze ibehambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lo awusoze usebenze, ngoba amasotsha aseze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla, banezihlobo ezifuna ukudla.
UMnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China okuqhawubunge umkhuhlane we coronavirus. uchiri mahuti sebele sikati eside bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo ngakho ke sebephelelwe imali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe ngakho ke bacela ukuthi uZulu abadumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan lapho osukulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili uChirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan, not only us the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. They have been working for themselves so that they can cater for their food, stuff, and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithwele nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezichiyeneyo.
And it was good before, it was good because before things were really cheap like foodstuffs, but now you find that foodstuffs are very very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China sicocela ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi credit control and debt collection. Ikansili le ithi lomthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. Ubathabile Masuku uzethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uzakwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So esikhamba lapho ukuthi sizazisane njengezakhamizi ukuthi ukansil usendayo i-credit policy document, right? Esiphelayo khona nxa ngithenga kwalesikwelete kuyini okwenzakalayo ngezikwelete zonalezo, njalo yena ukansil kuyini angakwenza ngesikwelete zonalezo ngezi-21. Njalo laba abatezikhaya umthetho kakansil benziwani kukansil. Isikhathi esiningi sasisebenzela emnyameni, kuze umuntu esithiwa khona sonesikwelete se-2 months.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelete lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma ngecredit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba above 70 bethu ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe ihalf yamarates abo. Iyananzelela njalo abagogo kuyileyo ibuye incedise ukuthi icouncil iyanelise ukuthola izimali zama rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolicy yona le. Nibona ngani ipolicy encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kucouncil yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yecouncil ngenxa yokugugudeka komnotho ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke izikwelete na stali sikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke siyabe sizidelile njengobulawo. Olunye udlubo olukhulu khathi singolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelete ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kuthujwese imali entsha kumbe irenti entsha bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima abanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this. Abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe kuyiwe egoli khona kababuyi. Right umuntu omdala usele endlini pulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy leyi ilezindawo ezingantwazi lama-witnesses. The issue ye-reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza reconnectwa after how long. Ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So kusezingantu i-policy leyi yatho ukuthi specifically umuntu engadiphoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be specific i-close lami, close 76 lwani. Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela. Usenga findiswa kakhulu lapha. So khona kana kumele kube specific ukuthi i-temp uyabe temper lani ngoba i-stop cock umbimitha into yabe zithengele yona nalana. Especially manje adinga amacha njengabo phumla South izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuso sithi kona sengithembe nyabe ngithembe lana kungo.
I-council yakobulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo okuveza sobala kusiqa sokungamachumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le-council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lo-municipal indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele i-Studio 7 yakobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ulive Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe. Ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esimbusweni nguZulu ungcwatshwe njengomuntu wayekubutho ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Kukhanya ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho hatshi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixothe umeya wedolobho le-Victoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa adluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. EMTC ithi uqothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotsha njalo uDlamini kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, EMTC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lo meya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MTC enyakatho yemandebeleni uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele uMnumzana uSondelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akasese lilunga lebandla le-MTC. Namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo, okuyizizathu azaziyo uMnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela epartini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wasefolo. Iparty yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewayenzile lawo ma-interview iparty yasiphuma le-candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili esebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiparty. Nxa umuntu esefike kulevuli yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo epartini, and iparty omunye lomunye uyakwazi ukuthi iparty iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuza ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hatshi, asingeke sathi lokuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiphathi. Yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusika lula ukuthi hhayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo lephathi, but ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MTC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtukameli Gomo weStudio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu loMnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso yeConsumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine lamakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso uMnumzana Comfort Mutshekeza utshele usithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka amahlayana.
Kathesi angila figure off hand sengiphume ehofisini, but seseduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5. Ibhasketi le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibhasketi le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwe-tea lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu, sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi kuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo nguba abakuphela.
Ngezinye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Ye, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Ye, abantu iqiniso sebethenga kuma-black market. but akukhali kakhulu ku black market. Into etholakala ku black market kakhulu into njenge petrol iyahlupa etholakala ye, but into njengabo pupu lalani iyatholakala here and there. Inamba yabathenga ku black market ilutshwana compared kubathenga kuma formal stores. You not kuti black market yalapha khathesi is cheaper than kumastolo. Ezimbabwe imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosend i-eco cash, bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market bathengisa ngemali ephansi, but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswipe or what we can call electronical transfer. Bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile. Ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16, abasithenga ema-shop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mchekeza, isiphathamandla se-Consumer Council of Zimbabwe, wexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Udaba lwethu lokugcina, umculi weZimbabwe uNomthuma Thamsanqa Mkhwananzi, odume ngegama lokuthi ngunkwali, wenza izimanga kuzwekazi le-Afrika, kuzwekazi le-Europe, lapho ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu. Uyezethisa Sibanda usethulela lolu daba.
Ugcwele kumaphephandaba lakumabona kude bebabaza ukucula lokugida kwakhe unkwali. Dibadiba laye ke umagagisa esikoleni nase-Czech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthiwa yi-Mother Africa siqalise ngo-December. So sipota amazwe nje amaningi khona pha e-Europe, e-Austria, e-Germany, e-Switzerland, lase-Czech Republic. So yishow lama-artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo e-Afrika.
Iqembu asebenza lalo unkwali lilamalungu amaningi avele emazweni achiyeneyo enza kwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Ye, le yishow ibizwa kuthiwa i-Mother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele e-Afrika achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo awa acrobatics ayenziwa ngabanye bonke lapha. So mina kusho ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide achiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho le minye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe we-Mother Africa, unkwali wenza njalo emcimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwayenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States jikelele. Mostly ngiyabesenza, ngiyabesengingunkwali le-band. Lapho ngiyabesengisenza-ke ezami izingoma, ngisenza eyami i-show.
Ukanya abantu abaningi bayamthanda unkwali, njalo usekelo walithola kuzwekazi le-Europe lukhulu okumangalisayo.
Bayasithakazelela kakhulu, so yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi lemisebenzi ethe xaxa ngapha, ngoba bayayidlala le mculo yethu kuma-radio stations abo. Ayekhaya njengoba sibone isimo kathi zonke izinto zinzima, ama-artist asindebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi lathi sitholana namathuba ngapha siwasebenzisa.
Unkwali uledlade lakhe lembomi elithiwa Sithokozile elathisa okwamagama, okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbalwa iyabe siphumile lizayikholisa.
Imcimbi ye-Mother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo ekhalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uthi kadlali yena usemsebenzini.
Umalifula tena wawuyibo abaphethe impendulo zesizwe
Hai umali fula tela wawiba abaphethe impendulo zesizwe olena lizokhala kubani na maye lizobuza kubani na
Mele Studio 7 ilapha ke Czech Republic igama mu Ezra Jesus Bani.
Libathethisa libaviza magama.
Ye lamhlanje sima lapha ke ngomculo kaMkhwali singakafisuke enkundleni sike silichayele konoku yokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngale sikhathi sethu sesihloko mangoye. Olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Zezimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.